Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 22, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yevharisa zvikoro zvematunhu yose Matebeleland mangwana nechishanu kuitira gadziriro yemabiko ebavhade remutungamiri wenyika Robert Mugabe kumatopos nemugovera.
Dambudziko rehachatsiva vaMugabe rotemesa vakawanda musoro mubato ravo reZANU PF.
Mapazi ehurumende kunyanya mapurisa opomerwa mhosva yekuita uori wakanyanyisa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yavharisa zvikoro zvematunhu ose eMatebeleland mangwana nemusi wechishanu kuitira kugadzirira mabiko ebavhude remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe aya achaitwa kumatopos nemusi wemugovera. Zvikoro zvematunhu aya zvazivisa vabereki nekuvanyorera magwaro vachivazivisa nezvedanho iri mushure mekunge bazi redzidzo rapa chiziviso ichi. Vakafanobata chigaro chemukuru wefundo mudunhu reMatebeleland amai Olicha Kaira vabvuma kuStudio 7 parunare kuti zvikoro zvichange zvakavharwa kwemazuva maviri zvozovhurwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Asi vati hapana zvakawanda zvavange vachikwanisa kutaura sezvo vanga vari mumusangano.
Tichiri panyaya yemabiko ava Mugabe, vamwe vechidiki vari mumapato anopikisa vanoti hapana chekuti ruzhinji rwevanhu munyika rungapemberera sezvo vachiti vaMugabe ndohonzeri yematambudziko akatarisana nenyika. Mutoro wedu wenhau Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato reZapu vaipitule Maposa avo vaimbovesa chigaro wevechidiki mudunhu reBulawayo vanoti hapana chakaipa pakuti vaMugabe nemhuri yavo pamwe nevamwe vanhu vapemberere bhavhade ravo. Asi vanoti vanoshushikana nekuti kupemberera bhavhade ravaMugabe kuri kuitika panguva iyo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika.
Tichitaura kudai madoctors ari pastrike munyika yese muzvipatara zvese, zvotishamisa kuti vaMugabe vari kuconcentrata pabhedhe yavo vasingataure kana umwe wemuhurumende mavo kunyanya Minister of Health vacho hatisati tambonzwa vachitaura nemadoctors kana kuti vachitaura nezvazvo kuti zvichagadziriswa sei. Asi toziziva kuti panostrike madoctors upenyu hwevanhu huriswa panjodzi. Nezuro ndaitoverenga munewspaper kuti UPH yangotora vari kunyanya urwara asi zvakanyanyisisa, noda kuti hakuna madoctors. So zvotishamisa.
VaMaposa vanoti bato ravo rinoshorawo zvikuru nyaya yekuti makambani ehurumende, vashandi vehurumende pamwe nezvikoro vari kunzi vaite mudeme mudeme kubhadhara mari ichashandiswa pamabiko ebhavhade ravaMugabe iri ayo achaitwa nemusi wemugovera.
Tiri kushushikana nemashoko nezvatiri kuona zviri kubuda kuti pedhe iro riri riri kumanikidzirwa vanhu kuti varibhadharire. Handizivi kuti zvinorevei Petero munhu mumwe chete runzi nyika yese ngaibhadhare. Tiri kutarisa zvikoro zviri kunzi zvibhadhare maSDCs. Tiri kutarisa macivil servants arunzi abhadhare madhora-dhora towards bhedhero riri. Zvotishamisa futi kuti vari kutora mari kumacivil servants avasiri kukwanisa kubhadhara nenguva. Avakavimbisa mabhonasi mugore rapfuura iri ravasatira vawana bhonasi racho. Saka tirikuzvibvunza kuti ko mari yacho vanoiwana kupi varunzi vabhadhare kubhedhero ravaMugabe.
Mabiko ebhavhade ravaMugabe achaitwa paRhodes State Preparatory School kumatopos chinano makumi maviri kumadokero kwakadziva kuChamhembe kweguta reBulawayo. Mutauriri weboka revechidiki veMDCT vaBrian Dube vatiwo vanhu vemuZimbabwe havana chekupembera pabhavhade ravaMugabe vachiti vaMugabe nebato ravo reZANU PF ndivo vari kukonzeresa kutambura kuri kuitwa neveruzhinji munyika. Vashora kuitwa kwemabiko ebavhade iri mudunhu rematebeland vachiti kusvika pari zvino vamugaba vasati vabudira nyika pachena panyaya yegukura hundi.
Ma celebrations aya ari kuitwa na president ndeyekutsvinya nokuti ari kuitwa mudunhu rematebeland kunova kwakaurayiwa vanhu vanopfuura 20,000 panguva yegukura hundi. President havasati vakumbira ruregerero kana kutsanangura kuti vaizviitirei kusara kwekuti vangoti it was a moment of madness.
Vadhuve vakurudzira vechidiki vose vabvezera kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dza2018 vachiti kuita izvi ndiko kuti vagokwanisa kuzviburitsa mumatambudziko avakatarisana nawo anosanganisira kushaya mabasa uye kutadza kuwana mari yekuenda mberi nedzidzo. Mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navawalshman Ncube vabrighton Makunike vatsinhirawo kuti kuitwa kwemhemberero dzebhavhade ravamugabe kuratidza kushaya hanya nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika. Vakurudzirawo vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota izvo vati zvinoita kuti vamugabe vabviswe pachigaro. Mutauriri wevechidiki vezanupf mudunhu rebulawayo muzvare Koleta Shoko vati vechidiki vanofanirwa kudzidza kubva kuna vamugabe vakatiwo vanhu vavafanirwa kufunga kuti mari yebhavhade ravamugabe inowanikwa nekumanikidza vanhu kuti vabhadhare.
Dear President vedu tinoita nemapledges nemadonations anobva kuwana aiziri mari yehurumende yatinobvisa musamba yehurumende. Dear President pane vanhu vane rudo na president wavo vanokutsikana nezvakanaka zvavakaitikwa na president yavo vakapiwa nyika vakapiwa mapras vakapiwa maplots vani vava kuti vatitende vanotitenda nezvakawanda zvavanotitira including kuti vadonetere president wavo vamwe vanotipa mombe vamwe vanotipa hufu vamwe vanotipa marice zvakasiyana siyana. Saka dear President vanhu vasaitora sekuti hanzi inotora mari yehurumende ino tinoita birthday nemapledges atinowana kubva kuvanhu vane rudo na president wavo.
Kunyange hazvo vemapato anopikisa vakatanga kuratidza kusafara kwavo pamusoro pemabiko ebhavhade ravamugabe sachigaro vevechidiki mubato rezanupf vakudzana ichipanga vave nenguva vachitaurira vatapi venhau kuti bato ravo harinei nezviri kutaurwa nevemapato anopikisa. Panyaya yekuitira bhavhade munzvimbo yakafira vanhu vakawanda munguva yegukura hundi vachipanga vakati nzvimbo iyi yakawirirana neutungamiri hwezanupf mudunhu rematebeland south iro rine masimba ekuronga bhavhade ravamugabe gore rino. Ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu zvichireva kuti pavatungamiri venyika dzose dzepasi rino ndivo vanyanya kukwegura. Asi vaMugabe vakazivisa panhepfenyuro yeZBC TV kuti havasi kuzosiya basa nekuti hapana anokwanisa kutungamira nyika mubato ravo uye ivo vanoti vachiri kuzvinzwa. Mashoko avaMugabe anotsinirawo zvakataurwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe kuti kunyangwe vaMugabe vari chitunha vanokwanisa kuramba vachitungamira nyika.
Tichafilda Mugabe one day kana mwari akadesaida kuti Mugabe ifa tichafilda candidate re cops some cops riri pa ballot paper mukaona vanhu vakavhotera Mugabe ari cops ndirikutaurira just to show people kuti vanhu vanoda president wavo sei.
Munyori mukuru muzanupf youth league vakudza ichipanga vanotenderana nemashoko amai Mugabe aya.
VaMugabe vakaitwa pachigaro ichi nebato rezanupf ndiro batozve rinokwanisa kuti vaMugabe vachibve pachigaro kandi varamba varipo. Pari zvino bato rezanupf tiri kufara neutungamiri hwavaMugabe tati kumboti ngavarambe varipo.
Gurukota rinoona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanotiwo vaMugabe mutungamiri ane ungwaru kunyange hazvo vave mukweguri.
Saka vazhinji vanotaura izvozvo kuti vakura dai vachizorora kusaziva nokuti dai vachigara navo pasi vanotoziva kuti pfungwa dzemurume uyu dzinopinza kudarika dzevane makore makumi mashanu dzinopinza kudarika dzevane makore makumi mana. Saka isu chatinowana pana vaMugabe ruzivo iwisdom yavanayo ndo yatinofanira kuti titore kwavari tichiendesa nyika kumberi. Saka vanoti vakura vaita sei asatambudzwa kutonzi baba vakura saka havasiri baba.
Ko kusasiya basa kwavaMugabe uku kunorevei chaizvo? Mupepeti mkuru webepa na ure Zimbabwe Independent, Vadumisani Muleya, vanoti nyaya yekufira muofisi, ndicho chagara chiri icho chido chava Mugabe.
Mugabe has always had the intention yokuti vagare vaite leader for life mupato rawo handiti. So kana vachiti hapana muwa anokwanisa kuita president, it's just confirmation ye thinking yavo yokuti we don't want anybody kuti aite successor. Ivo ndivo achaita successor of his own succession plan. Havadi madeputies avo, he always appointed madeputies vasingakwanisi kuti vavabatsire basa ravo, kuitira kuti he always the outstanding man pashow yavo.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvinafundo Henry dzinotyiwei. Vamuleya vatiwo zviri pachena kuti vamugabe vakura uye kutungamira nyika kunenge kwave kuvaremera.
Obviously havachakwanisi 93 havachaendi kuofisi kava, vanongoenda pacabinet chete musi weTuesday. Mukaenda Monday movacheka, Wednesday, Thursday, hamuvawani ikoko. Unonzi vari kustate house kana vari kumba kwavo, but basically at the end of the day havasi kushanda. And then kana ivo vachiti madeputies avo hagoni basa handiti, it means kuti Zimbabwe government haishandi. Ivo havasi kuita basa, madeputies acho are incompetent, hagoni basa. So ndiani ari kurana government yacho?
Muzvinafundo dzinotyivei vatenderanawo nemashoko aya vachiti kutungamira nyika kunoda munhu anenge achitemwa dzinobva ropa.
Basa rokutungamirira nyika ibasa rakaoma zvokuti kana munhu akapinda mubasa iroro aine chokwadi achishanda nesimba, hazvigoneki kuti munhu iyeye angagara pachigaro kwenguva yakarebesa. Otherwise munhu unotofaka. Munhu anenge achida kushanda achishandira nyika, simba rinodiwa ipapo nepfukwa nenguva yokuzviita, zvinotoda munhu wechidiki ane simba kuti aite izvozvo.
Kunyange hazvo vamugabe vakashora vamwe mubato ravo vachiti havaone paina angakwanise kutungamira, vakaratidza kuti vane chivimbo nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nezvavari kuita mubato.
Teererai zvakare mangwana apo tichange tichienderera mberi tichitarisa zvakadzama dambudziko riri muZANU PF panyaya yemunhu achatsiva vamugabe.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare remuSouth Africa ratonga richipikisa urongwa hwehurumende hwekuda kubuda mugungano redare repasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC. Urongwa hwekubuda mudare riri muHague wanzi nhasi nedare iri huri kunze kwebumbiro remitemo nekuti paramende haina kunzwikwa pfungwa dzayo pasati paiswa chiziviso chekubuda mudare iri.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushoropodza kuratidzira kwanga kuchiitika kuchipikisa urongwa hwavo hwekuparadza chirongwa cheutano chakaiswa nevaive mutungamiri weAmerica vaBarack Obama.
Mutungamiri wenyika yeSomalia mutsva atoreswa mikonasi pamabiko aavimbisa kuti achatanga kuita kuti zvinhu zvigadzikane munyika yakaparadzwa nehondo, asi achitiwo izvi zvichatora makore akawanda. VaMuhammad Abdullah Muhammad vanonyanyozivikanwa saFarmajo vatora mhiko yekuva muhofisi muMogadishu vakatsigirwa nevatungamiri vedzimwe nyika nhatu pamwe nevamiriri vedzimwe nyika vane chitsama kusanganisirawo mumiriri weAmerica muSomalia vaStephen Schwartz.
Zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinonzi zvave kugara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera kurwiswa kwevekunze mumusha weMamelodi uri muPretoria nezuro usiku. Kurwiswa uku kunotevera kuparadzwa kwemabhizimusi, dzimotokari pamwe nedzimba dzezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru zvekuNigeria kwakatanga mumusha weRosettenville uri muJohannesburg masvondo maviri adarika. Mukuru werimwe sangano rinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi, reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vanoti kunyanga zvekurwiswa kwevanhu muJohannesburg kwakanyanya kunangana nezvizvarwa zvekuNigeria nezvekune dzimwe nyika dzekumusoro zvaipomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka pamwe nedzimwe mhosva. Kurwiswa kwakaitika nezuro usiku kumamelodi kwakanga kwakanangana nechero munhu asiri chizvarwa cheSouth Africa. Vagari vemuPretoria vanonzi vari kurongawo kufora nechishano svondo rino vachiratidzira vachiramba vanhu vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa. Asi zvinonzi mapurisa anyima mvumo vanhu ava kuti varatidzire kunyanga hazvo vari kunzi vati vachangoenderera mberi nekuratidzira. Muchikamu chedu chatinotarisa zvekuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi taita huru kurona Advocate Shumba pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa.
KuRosettenville zvone zvakatanga DA Democratic Alliance ichangohwina maelections zvikuru. Mayor womuJohannesburg anoiHerman Mashaba ahwina maelections achiti tinoda kutsvaira vanhu vese vari kukonzera zvese zvakashata zvinoenderana nokuvhuna mutemo muJohannesburg. Madeko kuMamelodi kuPretoria vanhu vakarohwa vakaputsigwa dzimba vamwe vaimanyisiwa. Asi izvi zvakaitika kuMamelodi madeko hazvichinei nokuti munhu unobva kuNigeria kana kuti unobva kupi. ZemuRosettenville ndo zvazva zvakananga nezvakawaitika kuPretoria West kunana Atteridgeville. Vava vakativo tiri kurova vanhu vanowisa madrugs muSouth Africa, vamwe vanokonzera chiteve muSouth Africa vachibva vati avazhinji vavo maNigerian. Saka ndopa vainyanya kusingati kutarisa dzimba dzavaiti ndidzo dzinoitirwa uori ihwohwo. Asi uko zvino zvasiyana zvokuMamelodi zvava kupinza nemaZimbabwe. Saka chatinongosiyira ndichocho chokuti zvikaramba zvakadaro zvava kutoreva kuti zvava kuinda kwese kwese kunzvimbo dzomuSouth Africa zvotidzorera zvakare kuna 2008.
Asi tiri kunzwa kuti iyo hurumende yeSouth Africa kana kuti mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakurudzira zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti zvigarisane nevamwe murunyararo. Kana chiri chokwadi mungaona here zvichitambirwa nevari kuita mhirizhonga iyi?
President Zuma vakataura zvinhu zvakanaka zvakataugwawo zvichitsinigwa naminista vachiti ivo kana une mapepa kana usina hazvirevi kuti uri mupari wemhosva muSouth Africa. Saka vana veSouth Africa vanofanira kuzviziva zvese.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamunoziva zvakaparadzirwawo mabhizimusi kana midziyo?
Hapana information kana kuti ruzivo gwatava nago uko zvino pane maZimbabweans akadembwa. Asi kungoti maripoti atapiwa seatapiwa kubva kuMamelodi nhasi makuseni achiti vanhu vakarohwa madeko kwangu ii pane maZimbabweans ari munyaya yacho yokurohwa iye yakaitika madeko. Ndingatoshandisa mukana iwowo kuti ndikurudzire maZimbabweans kuti kana pane vanenge vahwa uchapupu hwakadaro vatibate panhamba dzangu 0846649798 kuitira kuti patinonopa uchapupu hwo kumaminista tinenge tichikwanisa kuvapa uchapupu hune umbowo husiri hwokuti tava kungoteerera kungoti makuhwa kwakati tirikuhwa kuti kwakaitika chakati. Zvinonetsa patinenge tava kugwisana nenhau idzi nokuti vanenge vachida umbowo hwakakwana.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunare neStudio 7.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza nhengo dzedare reparamende kuti hurumende ichapa Zimbabwe Electoral Commission mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora kuitira kuti itenge mishina yekunyoresa vavhoti. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzeNational Assembly dzinosanganisira nhengo kubva kuMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, vamunangagwa vati vakaona zvakakodzera kuti vabatsire ZEC nemari yekutenga mishina yeBVR. Vatiwo rubatsiro runobva kuUNDP runodiwa asi ruchashandiswa mune mamwe mabasa.
Kune zvimwe zvokuti sasamusha sehurumende tinofanirwa kumira kuti izvi ndezvedu, totsvaka mari topa independent board yoita zvayo. Imwe motsamwa kuti taitire izvozvo.
Vati mishina yeBVR ichashandiswa pamatanho ese musarudzo dza 2018. Asi mashoko avamunangagwa anosiyana neasachigaro weZEC amai Rita Makarau avo vakati mishina iyi ichashandiswa chete pakunyoresa vavhoti kwete pakuvhota chaiko. Asi vamurisizwi zai vabvunza vamunangagwa kuti sei hurumende yave kuramba kuti UNDP itenge mishina yeBVR asi iyo yakaita chisungo chekuti masangano akaita seEuropean Union achabatsira ZEC muzvirongwa zvakaita sekunyoresa vavhoti.
ZEC yakabatana neEuropean Union vakaisa an advert mumanyuzipepa ese kuti vakuprokiwa BVR. Hurumende ikazviona statement ikaitwa neZEC vakaita zvinhu zvitatu. Chokutanga kuadvertiser, chechipiri kuvhura matenda, chechitatu kuita shortlist vanhu. Vasvika pakushortlist vabvisa mamwe makambanis anga arimo. Hurumende ikati hatichadi manje kuti muchiita chiti paitite procurement. Munozviziva kuti sarudzo dzedu dzine gakava nekubirana birana. Chii chaita kuti hurumende ichiputsa ukama hwakakosha ihwanga hwavapo?
Vamunangagwa vati ZEC inotambira mari kubva kunze kwenyika kana yapiwa mvumo nehurumende uyewo pachitevedzwa mutemo unoona nezvekushanda kwekomisheni iyi.
Membava vanokangama kuti ZEC haina kugadzirwa nomutemo weUnited Nations kana weEU. ZEC yakagadzirwa nemutemo wenyika yeZimbabwe. ZEC is financed by government.
Imwe nhengo yedare iri vaAmos Chibaya vabvunzawo kuti hurumende iri kuitei nekuramwa mabasa kwavana chiremba. Vamunangagwa vati zvimwe zvichemo zvana chiremba zvakagadziriswa uye pane nhaurirano dzekugadzirisa zvichemo zvavo zvose. Asi vaPrince Dueko Svanda vemDCT vati hurumende haina hanya nekugadzirisa matambudziko ana chiremba nekuti vakuru vakuru pamwe nemakurukota ayo vanorapwa kuzvipatara zvekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nengo dzeboka rakazvimirira re-Anti-Corruption Trust iro riri kurwisa uori munharaunda dzavanogara dzinoti mapasi ehurumende ndo ane uori hwakawanda munyika. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachirondedzera matambudziko avanosangana navo mubasa ravo rekuedza kupedza uori munzvimbo dzavanobva, mufundisi Wilson naKanyanda Banda vekukwekwe vanoti nhengo dzavo dzakamboputsirwa midziyo yavo nevanhu vasingazivikanwe, izvo zvakaita kuti vamwe vadududze mubasa ravo.
Pakaputswa mota yadirector, vanhu vakabva vatanga kutya kuti we are now going to be chawani soma victims otava chisiwo chabatwawo. Saka ipapo vanhu vese vanga vakazvipira kuita zvevoluntary work corrupt vakabva vasiya. Saka vasiya kudaro vashoma ndo vakasara. So that was a challenge.
Vabhanda vanoti mapazi ehurumende akaita semapurisa ndivo vakambonetsa kushanda navo sezvo kuine uori hwakawanda. Vabhanda vanoti nekuburikidza nebasa ravo, mamwe mapurisa, vashandi vehurumende vekuzvitupa, vachuchusi nevatongi vekumatare edzimhosva, pamwe nevanopa maresinesi ekutyaira dzimotokari, vakaendeswa kunoshandira kune mamwe maguta nekuda kweuori.
Mapurisa ataishanda nawo vanga vasingadi kutiona orotifambe pamwe chete orotijikidzane. So vanga vasingadi nokuti ivo vari involved nenyaya yecorruption. Saka patakapa vakanzwa kuti kwane act mamembers ecorrupt, we became their targets. So that was another challenge.
Vatafadzwa Gambiza avo vakatorerwa mota yavo nevashandi vevehicle inspection department senzira yekuti vasaite basa ravo nemazvo mushure mekufumura uori hwaiitwa nebazi iri. Vanoti havasi kuzodzokera kumashure mubasa ravo rekufumura uori munyika.
Basa ndinofanira kuendera mberi chiriita, chinongodiwa kuvimbika chete chete.
Mukuru weact munyika vamunyaradzi Chaumba vanoti vakaona zvakakosha kusimbisa nhengo dzemunharaunda dzepasi sezvo kuri iko kune vanhu vakawanda uye kunoitwa uori hwakawanda mazuva ose.
Dambudziko guru reuori rinobata vanhu vakawanda vanova vanhu vari pasi pasi varombo. Saka takafunga kuti tikakwanisa kusimbisa ruzivo neunyanzvi hwokuziva kuti uori hwakamira sei kune vanhu vari pasi pasi, tinenge tatia chinhu chakanaka kuti vazive kuzvimirira vega. Vanenge vane simba rekukwanisa kunotaurirana nemapasi ehurumende anenge achikanganisa mararamiro avanenge vachiita zvichiburizika nenyaya dzeuori. Saka uori hwakanaka hunotangira pasi, hautangiri kumusoro.
Vanhu gumi nevashanu vakabva kunzvimbo dzinoti Harare, Mutare, Bedbridge, Blawayo neVictoria Falls vakadzidziswa kunodzidzisa vamwe nezveuori pamwe nekunorwisa uori vari munzvimbo dzavo. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Arthur Chigoriwa.
Tinokukwadzisai vatereri muchirongwa chedu, pindai mudariro. Chetinotaura nevechidiki, ini ndini Chioneso Jani. Nhasi tine hurukuru nemuzvare Pel Mbazima. Wakadi hako Pel?
Ndiri pakadi zvako Chioneso.
Tiudze zvamuri kuita mukambani yenyu.
Chioneso, zvatiri kuita kuno kuHarare muZimbabwe ndezvekuti semadzimai echidiki tiri 11 takagara pasi tikaona kuti sevakadzi vechidiki mikana yekuti tiwane mari yekustata mabhizinesi kana kuti kuvamba mabhizinesi inonetsa kuti tiwane nemamiriro ezvinhu akaita munyika medu. Uyezve zvakakosha kuti tikwanise kuita mabhizinesi iwayo nekuti mudzimai akawana kuzvimirira anokwanisa kubatsira mhuri yake, anokwanisa kubatsira nharaunda yake yaanogara. Saka takaona kuti bheta titange chirongwa chinonzi sako pakunomirira savings and credit operators. Imomo chirongwa chinhu chinokwanisa kubatanidza mari dzedu semadzimai tichisevha kana kuti kuchengetedza, uyezve patinoda kutanga mabhizinesi tinotorawo mari imomo. Chirongwa ichi chinotibatsirawo futi kuti tiwane kudzidziswa pamusoro pekuti mabhizinesi anochengetwa sei, uyezve zvinotibatsirawo kuti tivewo nenguva yekuti tibatane semadzimai tichitaura nawo dzebhizinesi.
Muri kubatsira sei vanhu?
Isusu kuronga kwatakaita chirongwa chedu, saka tinoda kushanda nemadzimai. Saka pari zvino hatisi kuita edu zvekunyanyobetsera varume, although tinoshanda nevarume zvakanyanya mumatraining programs edu. Varume vanouya vachititrainawo, asi tinonyanyoda kutageta kubatsira madzimai nevana vasikana. Zvatiriita ndezvekuti tinotsvaga vanhu ivavo, kana tavawana tinovatraina kana kuvadzidzisa pamusoro pekuti mari dzinobatwa sei, kana munhu uine bhizinesi unori manager sei, kana uchida kutsvaga kuti wotengesera kupi unozviita sei, tinobatsirana panhau dzezidzo.
Avo vanga vari Pel Mbazima, ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa chedu pindai mudariro.
Munhau dzemitambo, zvikwata zviri kutamba mumakundano eZimbabwe National Army Charities Shield zvadzikiswa kusvika pazvina nemhaka yekushayikwa kwemari. Mutorerwe nhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe National Army vaDouglas Nyika Yaramba vanoti makambani anopa mari haana kuuya nerutsigiro rwakakwana zvekuti mari yavawana madhora zviuru makumi matanhatu chete, izvo zvisingakwane kuti zvikwata zvakawanda zvitambe mumakundano aya. Izvi vanyika yaramba vanoti zvavamanikidza kudzikisa zvikwata zviri kukwikwidza kubva pazvisere gore rapera kusvika pazvina. Capes United, Dynamos, FC Platinum neHighlanders izvo vakoka kuti zvitambe makwikwi egore rino. Gore rapera mukuru wemauto eZimbabwe National Army vaValerius Banda vakati vaitarisira kuti gore rino makundano aya achakura zvekuti vaive vane chinangwa chekuti zvikwata zvese zviri muPremier Soccer League zvikwikwidze. Asi izvi zvaramba, vanyika yaramba vachiti vanoronga makundano aya zvichienderana nemari yavanenge vawana. Makundano aya ari kutanga svondo rino apo Capes United iri kusangana neDynamos National Sports Stadium. Panguva imwe cheteyo, Highlanders iri kubandana neFC Platinum kuBaba Field Stadium. Vanyika yaramba vazivisa zvekare kuti zvikwata zvichakundwa masemifinari hapana mari yavari kuwana mukukwikwidza kwavo. Pamusoro pezvo, mari ichapiwa chikwata chinokunda haisi kupamidzirwa kubva pazviuru gumi nezviviri zvemadhora izvo zvaivepo gore rapera. Chikwata chichakundwa mufainari chichawana zviuru zvisere zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvemhirizhonga yezenophobia iri kuitika kuSouth Africa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tibatei pa 001-202-465-0318.
Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri toksia imina ntungamiri nkomo munau dzechindebele.